Nyanzvinyaya dzeupfumi dzinoti zvakaitwa nechina pamusangano weFOCAC zvakanaka chose sezvo zviine chinangwa chekuvandudza upfumi hwenyika dzemuAfrica. Kunyange hazvo kune vamwe vanoti China inenge iri kubatirira nyika dzakaita seZimbabwe pamwe nekuipa zvikwereti iyo ichizotora zvicherwa zvayo. Vamwe vanoti chakakosha kuti hurumende ione kuti mari yakweretwa yashandiswa zvayakakwereterwa. Nyanzvinyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaposwa chitamba ravanoti hazvinei kuti mari yabva kupi asi kuti inofanira kushandiswa zvine mwero. Vanoti nyika dzemuAfrica zhinji hadzikwanisi kubudirira kunyange dzikawana rubatsiro rwakakura sei, vachiti vatungamiri venyika idzi vanozvikoshesa pachavo ivo kwete kuvandudza upfumi hwenyika nemagariro evanhu.
Mwana leadership zhinji muAfrica chavanonyanya kukoshesa kudya ivo vega, vachitora maresources angadai achibhenefita nyika vachiisa mapersonal account avo vachibhenefita ivo vega. Ndodambudziko ratinaro muAfrica, nyaya yeleadership yedu haisi developmental. Saka makangoita leadership yakadaro matiza dambudziko. Nyaya yechipiri zvakare iri related kunyaya iyoyo, nyaya yemapriorities edu. Zvatiri kuprioritiza muAfrica zvinhu zvisingaunzi development. Tiri kuprioritiza nyaya dzeconsumption, nyaya dzekutenga mota dzakanaka, nyaya dze hatiri kuprioritiza zvinhu zvinounza value kumaeconomies edu.
Vachitambara vanoti hongu zvicherwa zvirimo muZimbabwe asi maindustry anoda kuvandudzwa kuti nyika itengese zvigadzirwa kwete zvicherwa kunyika dzakaita seChina.
Zvimwe zvirikuitwa neChina zvakanaka. For example, nyaya yeinfrastructure financing vari kupa zvikwereti zvekuinvesta munyaya dzemaroad, nyaya dzeenergy ende zvimwe zvikwereti zvacho zviri kupiwa neChina zviri kuuya ne0% interest rate. Saka maconcessionary loans but ndiri kuti dambudziko harisi neChina, idambudziko redu isusu muAfrica. Ngatikwandudze maekonomi dzedu tikwanise kunge tichitengesa zvinhu kuChina zvotipawo mari yakati wandei.
Vanongorora zvinyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vanobvumirana vachitambara, asi vanoti panofanira kujeka pakuhidzana kweZimbabwe neChina vakapa semuenzaniso zvibvumirano zvakaitwa neZimbabwe neChina pakucherwa kwemangoda ekwamarange.
KuAngola pakatombeita mutauro maChina akanenge akambodzimwa. So we tend to have a situation where we are selling our raw materials at very low prices to the Chinese. We have a very good case muno Zimbabwe yemadiamonds aina kubuda zvakajeka pachena.
Vanoti zvikwereti hazvina kuipa kana zvibatsira kusimudzira upenyu hwevanhu, asi vanoti zvanetsa muZimbabwe inyaya yekuti zvikwereti zviri kuwanda pasina shanduko paupenyu hwevanhu. Vamanyanya vanoti havaoni Zimbabwe ichisununguka kubva kuChina nekuti nyika zhinji dzemuAfrica dzakaita sana Kenya, Angola neNigeria dzine upfumi hwakakura kudarika Zimbabwe dzakatokwereta mari yakawanda zvikuru kubva kuChina kudarika yadzakakwereta kubva kunyika dzekumavirira. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kutora chikwereti, asi vanoti izvi zvinofanira kuitwa pachena zvichibudikidza neparamende. Vanotiwo zviri pachena kuti zvikwereti zvese zviri kutorwa nehurumende zviri kuitwa muchihwande, izvo zvisiri kufadza veruzhinji. Vanotiwo hurumende inofanira kushandisawo zvizvarwa zvemuno zvine unyanzvi apo inenge yave kupinda muzvikwereti kana zvibvumirano zvemari kuti isawanika ichibiridzirwa.
Hurumende yaifanira kunge ichitsvaga vamwewo vana mazvikokota vangangova vasiri muhurumende vanovabatsira kuita manegotiations vemhando iyi, nekuti panenge pane mari dzakawanda. Asi tinoona kuti hurumende vanenge vachida kuita zvinhu zvavo vakavanda, ndo zvinozokonzera kuti isusu tinge tisingazowani zvinhu zvatinofanira kuwana.
Vai vegurukota rezvekunze kweAmerica vaRex Tillerson vakayambira nyika dzemuAfrica kuti dzingwarire kuti dzinogona kuzopedzisira dzapinda mudambudziko guru nekuramba dzichikwereta kuChina kana kuzotorerwa mudziyo nezvivakwa kana dzichinge dzatadza kubhadhara zvikwereti. Asi mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti chirongwa cheFOCAC chinopikisa pfungwa dzekuti zviri kuitwa neChina muAfrica imwe nzira itsva dzekusveta simba renyika dzemuAfrica, vachiti mafungiro akadai ndeyevanhu vanoshuvira Africa neChina remangwana rakaipa. Kusvika muna 2030 zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvezvikwereti zvese zvenyika dzesubsaharan Africa zvinenge zviri zvekuChina. muzimbabwe mari yese iri kushandiswa kuita zvirongwa zvikuru zvakaita sekuvaka magwenya emagetsi migwagwa nenhandare dzendege imari yezvikwereti zviri kubva kuchina ndakamira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.